Aiwa, zvakafamba zvakanaka chaizvo. Hatina kumbofungidzira kuti tingave padhuze patanga titanga tiri pedyo kwedyo chaipo chaipo. Saka takangopfumirawo nehama yangu tichiti regai tiende ikoko tinotaura napapa nekuti tinoziva kuti vamugabe ndeve chiroma. Saka nekuona kwatanga taita kuti mademonstration ari kuitwa nevanhu haasi kusenza nhingi nanhingi akadii akadi hapana chiri kuchinja zvekuramba zvakangofanana. Saka takangofungawo kuti pamwe takaendawo kune munhu waonda sei wavanokurudzira pamwe vangateerere tisingazoziva hangu kuti shoko racho rinosvika here kana kuti kwete asi kuedza katinofanirwa kuedza.
Zvii zvanga zviri pachinyorwa chenyu uyezve makakwanisa sei kuenda nechinyorwa ichi?
Tanga tine mazuva matatu atanga tiri ikoko. Saka pandakatanga kusvikawo pakaitawo pasi vekuZimbabwe vanga vaitawo one man demonstration yavo. Saka zvakangobvawo ipapo kuonawo kuti ava ndozvavari kuita. Saka inini ndanga ndichida kuita sekukurudzira basa ravo. Saka ndanga ndiri padhuzeka ndakati regai ndiendewo pamwe zvingangofamba. Saka ndanga ndaine ndine tisheti yanga ranyorwawo kunzi baba tiri kukumbira kuti mutaure navamugabe vasaurayai vana vezimbabwe. Ndoshoko randanga ndichida kusvitsa iroro.
Muri kutaura imi kuti pane vamakaona vakanga vakaita kuratidzira kwavo vari vega, ndipasana ava uyezve zvakakubatai sei?
Vakabva kukariba vachiuya kuVictoria Falls kuti vaite one man demonstration. Ainzi Pastor Patrick Mugadza, ivo vane kampeni yavo yavari kuita inonzi Stop This Evil Now campaign. Saka ndakaposta kampeni yachona pane Facebook page inonzi Zim Solutions. Yakatanga ichida kutsvaka masolutions asi zvakangoramba nenyaya yehurumende yedu nekumira kwenyika yedu. Ndadaro pane munhu akati ko vanhu wee pastor vangomira vari vega, takavabhuira sei maZimbabweni tisingaita sei tisingabatsirani? Ndipo ndakafunga kuti aiwa regai ndiita sei inini muka ndinika muZimbabweni wacho, saka regai ndichiona zvokuita. Saka ndine grupu yandiri kushanda nayo takatanga manje manje inonzi UCause, United Citizens of Zimbabwe. Saka ndakafona hama dzangu idzo ndakati isusu sebasa redu ka ngatichibatanai napastor hatiti ndobasa rinda kuita tinoda kupa vamwe mukana wekuti vanzwike. Ndakati saka ndoita sei ndoenda nemeseji yavo here yekuti hanzi vamugabe ngaaburiswe muchechi. Saka takagara pasi takataura takati ehe ngativakurudzirai asi meseji yedu ngaive chii ngaisiyane hayo nekuti sizvo hatisi kuda kuti vamugabe vaburiswe muchechi. Hatidi kuti munhu aburiswe muchechi, chechi ndeye vatadzi dzemunhu wese.